Vachipindura mibvunzo kubva kunhengo dzeNational Assembly muHarare nhasi, vamunangagwa vati hapana anomanikidzwa kushandisa mari iyi. Vatiwo veruzhinji havafaniri kutya kuti bhanga guru reReserve Bank richadhinda mabond notes anodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora akabvumiranwa nebhanga iri neAfrica Export and Import Bank kana kuti Afrexim Bank, vachiti mari iyi iri kudhindwa kune imwe nyika yekunze zvichiongororwa neveAfrexim Bank. Vati chero RBZ ikada kudhinda mabond notes anodarika mamiriyoni mazana maviri, izvi hazvikwanisi kuitika nekuti hazvizi muchibvumirano chayakaita nenyika iyi neAfrexim Bank. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaJames Joa vati hapana anoziva chibvumirano cheRBZ neAfrexim Bank, uye ndosaka paine kutya kuti zvese zvese zvinogona kuitwa. Vamwe vagari vemuHarare vakaita savaSucceed Mapfumo vati havasi kuziva kuti vamunangagwa vanorevei kana vachiti hapana munhu anomanikidzwa kushandisa mabond notes. VaMapfumo vanoti mabhanga ave kutomanikidza vanhu kutora mabond notes vasingade vachida. Mumwe muzvina bhizimisi asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti vari kumanikidzwa kutambira mabond notes avasingade, uye vari kutambira mari iyi sezvo vachitya kutorerwa marezinesi avo. Nhengo dzeparamende dzabvunzawo vamunangagwa kuti sei chibvumirano chemari yechikwereti chakashandiswa pachirongwa chemabond notes chisina kunzwa kudare iri, uye vamunangagwa vapindura vachiti mukuru weRBZ anobvumirwa pasi pemutemo webhanga iri kukwereta mari kana kupinda muzvibvumirano nemamwe mabhanga zvekusimudzira upfumi hwenyika zvakaita sechirongwa chemabond notes. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatendawo veruzhinji nevemabhizimisi nekutambira mabond notes, uye vakurudziravo avo vasiri kuada kuti vaatambire vachiti ndoo mari iripo pari zvino. Kubvira musi waatanga kushanda nemusi wemuvhuro, vemabhanga vari kupa mabond notes mukati memabhanga asi vachipa vanhu madhora ekuAmerica pama ATM. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.